Kanzuru yeHarare inoti pamazuva zanayo ekutanga ichagadzirisa dambudziko revanotengesa mumigwagwa kuitira kuti vatengese zvisina njodzi yekuparadzira zvirwere nekugadzirisa mudhorobha kuti mufambike zvakasununguka. Kanzuru inoti inodawo kugadzirisa zvivakwa zvekanzuru kusanganisira zvimbuzi zvinoshandiswa neveruzhinji pamwe nekugadzirisa nyaya yemvura. Vachitaura vakamirira meya weguta reHarare Muzvare Kudzaika Dzombe vanova kanzura kumaubra vati kanzuru yavo ine chinangwa chekuchenesa guta pamwe nekuzadzisa mabasa ainotarisirwa kuita neveruzhinji.
Patanga tichienda tidzokera muvanhu tanga tichinzwa nyaya yemaissues emavendors mutown kufambika kwazvo kunetsekana kuti zvirwere zvichaita zvichitapudzira zvakafanana nakolera nanatyphoid. Saka ndoo maissues ekutanga. Chechipiri tichaita zvekuti tikwanise kudikongesa maroads edu. Tichifokasa nenyaya yedzemushikashika nemakombi nepublic transport. Chechitatu chatichatarisira futi kugadzirisa mapublic toilets nemabuildings edu kuti titeke stock of mabuildings edu ekansola tinawo.
Muzvare Kadzombe vatiwo vakatarisira kuwanisa vagari vemuHarare mvura yakachena.
Tunoziva kuti pane manzvimbo dzakasiyana-siyana dzisina mvura. Toda kutanga tamboedza kuregulaiza maboles achona vanenge kuti titore stock yevanawo and then kuti tiwedzere mishonga yokugadzirisa mvura. Chatiri kuda kufokasa on toda kutora stock yemawetlands edu kuti tiapreserve because tinoziva kuti kumberi uko ndiwo anoita kuti mvura irambe ichibuda mumatepi edu vanhu vasanetsikane.
VaHardlife Mudzingwa avo vanoshanda necommunity water alliance vaudze Studio 7 kuti chikuru chavanoda kuti kanzuru igadzirise nechimbi chimbi kusimudzirwa kwekodzero yekuwanisa vagari mvura yakachena.
Isusu sevagari chinhu chatiri kutarisira kuti chigadziriswe pamazuva 100 ekutanga inyaya yemvura. Kukudzwa kwekodzero yemvura nekuzadziswa kwekodzero yemvura zvinoburikidza nezvinhu zvizhinji zvakasiyana-siyana. Nyaya yekuvharwa kwemvura zviri pamutemo atisitarisira. Budget ravo tokutarisira kuti resiti of Harare ngaringe rine 10% yayo ngainge iri yemvura uyewo ngavachengetedze matoro.
Nhengo inoshanda necombined Harare Residents Association vaRuben Akili vatiwo nhengo dzavo dzakatarisira kugadziriswa kwemuripo wekanzuru inonzi pachirungu billing system vachiti mari dzevagari dzavanobhadhara dzimwe nguva dziratidzi pamapepa emvura. Vaakili vanotiwo vakatarisira kuti kanzuru itsva iyi iite mabasa ayo pajekerere pamwe nekuzivisa vagari zvavanenge vachiita.
Kugadzirwa kwebilling system tinoona kuti billing system ndo chinhu change chichidzorera vagari kuti vabhadhare mitero. Saka vanhu vakakwanisa kugadziriswa billing system yekuti vanhu vakatanga kubhadhara zvichibva zvaratidza kuti mari yabhadharwa. Haizingu zvinotibatsira kuti mari ive inotanga inopinda mukanzuro.
Vagari vemuHarare vanoti vanoshuvira kuti kanzuro yavo ichashanda zvakanaka pasina kupindira kwebazi rezvematunhu sezvaiitika mukanzuro yakanga ichishanda iri pasi pevaimbo vameya weguta iri vaBernard Manyenyeni avo vakapedza temu yemuna Chikunguru. VaManyenyeni vakatiwo kupindira kwehurumende kwakakanganisa zvikuru mashandiro ekanzuru yeHarare. Kupindira kwehurumende mumashandiro emaguta kwakatanga muna 2000 apo MDC yakatora makanzuro ose mumaguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.